Nyaya dzemisangano dzinobatwa nemaregulating authority, atinoti maofficer commanding police district. Saka ndingazive zvinoda ivo vataura kuti kunzvimbo yakati nzvimbo yakati, nekuti maregulating authority vanesimbara vakapiwa pamutemo wenyika kuti vakaudziwa kana kuti pachoni pakaitwa notification vadini vagare pasi nevanenge vaunza misangano iyoyo kwavari kuzvokuiswa sei. Saka pandingazive kuti nzvimbo dzipi zvikonzero zvakamira sei.
Zvikonzero vari kuti vari kungopiwa kunzi nzvimbo yamurida kuitira musangano yakabhukwa nebato risiri kutaurwa nezita, vachiti zvikonzero zviri kungofanana matunhu ose avari kukumbira kuita misangano iyoyo.
Ya, ndofanira kuti kuti ndinyatsopindura mubvunzo ndee ndichida kuziva kuti nzvimbo dzipi nedzipi. Tobvunza maregulating authority nzvimbo idzodzo kuti pari kunzi zvakati, inini zvamunazvo pagiraundi ndezvipi, nekuti ndingazongopesere ndataura ipo pasina zvandinenge ndichidi ndiinazvo zvakakwana.
Semuenzaniso vari kuti ndo mhinduro yavakapiwa pavaida kuita musangano kwamurehwa ndo imwe chete yavapiwa futi pavanga vaida kuita musangano kumarondera. Saka vari kuti zviri kungofanana nekwarusape kwavaida kuita musangano vakaudzwa futi zvimwe chete.
Vakaende here kuna regulating authority? Nekuti panosiyana kuzivisa kuti toda kuita musangano nokuenda kunotaurirana naregulating authority, zvinhu zvakasiyana.
Asi pamutemo havafanirwe kungoita zvokunyorisa, vanofanira zvakare here kuenda kunogara pasi naregulating authority?
Tikatarisa mutemo wemopa, kana vanhu vazivisa kuti kunofanira kuita musangano kana kuti toda kuita musangano, vachizivisa regulating authority, regulating authority ane masimbe ekuvadaidza kuti vagare pasi vaonesani kuti zvinoita here kana kuti kwete. Ende ichapa tii takatarisa nyaya dzesecurity kuti dzichafambiswa sei. Kwozoitawo kana pane vamwe vanhuwo vanenge vane zviga zvavo kana kuti zvitemo zvavo, vane kodzerowo futi yekuti vaende kuna regulating authority vanopa zvitemo zvavo pamusoro pemisanganowo. Saka ndisaniri kuti inini mhinduro dzakazara chaizvo chaizvo zvoda tataura namaregulating authority tinzwe kuti iyo nyaya payakasvika kwavari vakaibata sei.